takaapplyawo tichida kuita Harare yedu kumapurisa, but now mapurisa akataura kuti Harare hamukwanisi kuiita muzvikonzero zvaakanyora pachi patsamba yavakatipa. Saka isusu tiri kuti okay, tichazvigadzirisa, then toapply futi for the next term, toona kuti wanotii.
Zvikonzero zvipi zvamakapiwa nemapurisa zvamuri kuti muda kugadzirisa zvacho?
Vari kuti hazi hamuna kunyora zvakadzara, then vari kuti hazi varidzee mashopu, vari kuti hazi munonga makagara mumastepsi medu. Isusu nzvimbo yetoda kuitira iground. Handingafungi kuti vanhu vemashopsi vanga tingadisturba business rao, just cause vanhu vanongouya kuHarare vanototenga chikafu mumashopsi.
Saka munotarisira riini kunyorera zvakare kumapurisa muchigadziridza zvamazivisa izvozvi?
Next week chipiri tinofanira kutonyora dzimwe tsamba dzinoenda kumapurisa.